rakakosha nekuti izuva rakatangwa muno kurangarira anowa munhu akatanga kuti ndiwakatanga nyika inoi George Washington. Saka inopo kuti izuva rikucherechedza watungamiriri kana mapresidents nebasa ravanoita guru. Mapresidents akashaika akazorora newachiripo. Saka izuva rinokosha iri rekurangarira ubasa hunenge hwaitwa newatungamiriri mukati menyika ino.
Tichitarisa kuti imo muno varipo pachigaro parizvino vaDonald Trump vachangobva kubva munyaya dzeimpeachment, munoona kurangarirwa kwezuva iri kwakasiyana here gore rino nezvatinosimboona?
Ndinoona kuti kurangarirwa kwacho kunosiyana gore rino nekuti zvanga zvichiitika izvi vanhu vanenge vakutsutsumwa kana vanhu vanenge vasiri kunyatsogutsikanaba neubasa hwemutungamiriri aripo kana wapurezidendi aripo uyu. Kuti kana purezidendi achiita zvakafanana nezvaanenge achipomerwa mhosva sekuti anozvidza dare kana kuti anofunga kuti ari pamusoro pemutemo wenyika, wanhu havazonyatsofareba kuti hongu zuva iri rakapuwa haro, asi munhu aripo pachigaro haakodzereba kuita kuti anga achipuhwa kodzero dzekuti vanhu vazoita panguva yekuita holiday, kuti zviito zvacho hazvina kubuda zvakanakaba.
Asika vamwe vanoti vaTrump vakabatwa vasina mhosva.
Ndizvozvo zvazvo zvakabuda zviripo pakazoonekwa, asi chipomerwa ichocho chinonetsa kuti chigobva kune veruzhinji wakange wachitarisa nenyaya iyi uye kuti yaifamba sei, uye vazhinji vanenge vasingakarireba kuti munhu wapurezidendi agozosvika pekuti anosvika kupomerwa mhosva yekuti ari kutadza kutotedzera mitemo yenyika yake yaanotungamira.
Zvii zvingadzidzwe nezimbabwe panezuva irori ratinaro imo muno nhasi?
Zimbabwe inodzidzawo kuti kurangarira watungamiriri kwakanaka kwakakosha, uye watungamiriri waite zvakanaka mukati mekutungamirira kwaanoita vanhu, vanhu vachiungana, vachifara, vachitaura vari pamwe chete, vachiwirirana. Ndinoona zvichikosha izvozvo sekuti izuva reholiday, vanhu vakagara kudzimba vasiri kuenda kumabasa vachiita zvavanenge vachiita, vachirangarira ubasa hwakanaka hunoitwa nevatungamiriri wenyika.